Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Action Group, amai Edna Masiwa, vanoti huwandu hwemadzimai ari kufa achisununguka hwakaderera, asi kufa kwemudzimai kana mumwe chete chaiye kunoshungurudza.
SeZimbabwe, maternal mortality ratio yedu yave pasi, 462 deaths per 100,000 live deaths. Hongu iri kudzika, asi hapana munhukadzi anofanira kufa nenyaya dzekutakura pamuviri.
Vaendera mberi vachiti kugara kure nezvipatara kunopa kuti upenyu hwemadzimai huve munjodzi, sezvo vachizosvika pakusununguka vasati vavhenekwa nachiremba sezvinokurudzirwa.
Nzvimbo dzekusunungukira dziri kure zvikuru nemadzimai vanenge vakazvitakura. Tiri kukurudzira kuti zvishandiso zviveko zvakakwana zvinobatsira kuti madzimai asununguke zvakanaka. Muenzaniso, ngativei nemamidwives kana vananyamukuta pamakliniks ari pedyo nevanhu.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Tinotenda Michael Sinemeza, vativo zvimwe zvinokonzera kufa kwemadzimai zvinosanganisira denda remoyo uye zvimwe zvirwere zvinotapuriranwa pabonde.
Major complications anoinkluda iwo kuteura ropa maningi panenge pachizvarawo mwana. Pane mainfections anokwanisa kuzviwana paanenge achibetsera, anokwanisa kuzokonzeresa kuti amai vakazvitakura vakwanise kushaya. Iyezve chimwe chikonzero chakaita sehigh blood pressure, ndosaka tichikurudzira kuti vanhukadzi vaite mavisits avo every now and then.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Joseph Chiripanyanga, vakurudzirawo vana baba kuti vapote vachiperekedza madzimai avo kumakiriniki kuti vanzwe zvinenge zvichitaurwa navana chiremba, zvinozobatsira kuti madzimai asununguke nyore. Vatione kuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere cheCOVID-19, hurumende dzakawanda kusanganisirawo yeZimbabwe hadzichakwanisa kukoshesa utano hwemadzimai akazvitakura.
Panoita mudzimai matesi, baba vanofanira matesi anosanganisirwa HIV, hepatitis nemaSTI. Ndo zvimwe zvinokuvadza madzimai nevana panguva yekuchengeta pamiri. Fokasi yakawanda mabhajeti ehealth worldwide akunyanya kuenda kuCOVID-19. Tiri kukonzeresa takunegerekta zvimwe zvirwere.
Mukuedza kubatsira madzimai akazvitakura munyika yeZimbabwe, sangano reUnited Nations Population Fund rakanyorera nachibvumirano svondo rapera nenyika yeJapan yekubatsira nemari inosvika imwechete nezviuru mazana matatu ekuAmerica, kana kuti $1.3 million. Nyanzvi munyaya dzezveutano vachishanda nesangano reUNFPA, Dr. Edwin Peter, vanoti chirongwa ichi chichabatsira zvipatara nemakiriniki zvemumaguta eHarare neBulawayo, sezvo muri imo makaonekwa kuti mune madzimai akawanda ari kufa achisununguka.
Chirongwa ichi chichabetsera zvipatara nemakiriniki emuHarare neBulawayo, kunova iko kwakanyanya kuvhiringidzwa neCOVID-19. Chinangwa chikuru chechirongwa ichi ndechekubatsira kuitira kuti zvipatara zvisarasikirwe naanamai vakazvitakura uye nevana vachangoponwa. Vachatengwa midziyo yekushandisa yakaita semaPPE, maanesthetic machines anoshandiswa mutheatre kana pachiitwa maoperations akaita semacesarean section nezvimwe zvinoshandiswa kana madzimai achipona. Kuchatengwazve uye maambulance anokwanisa kuzotakura madzimai akazvitakura kana vachida kuendeswa kuchipatara.
Dr. Mpeta vanoti zvipatara nemakiriniki zvichatengerwa zvinoshandiswa pakubatsira
madzimai akazvitakura
uye nezvipfeko zvekudzivirira kutapurirana kweCOVID-19 pakati pemadzimai akazvitakura nevakoti navana chiremba. UNFPA inoti pagore madzimai zviuru gumi nezvishanu kana kuti 15,000 vanosununguka kuBulawayo, ukowo vamwe
zviuru makumi mana nemashanu
kana kuti 45,000 vachisununguka muHarare. Pamadzimai ose aya zviuru mapfumbamwe kana kuti 9,000 vanoda kuvhiyiwa uye vachibatsirwa nemari yakabva kuJapani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimu Dzamiri.